Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, December 2nd, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about an unfolding political crisis in Zimbabwe.
And to join in this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also find us on all our Facebook platforms, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about an unfolding political crisis in Zimbabwe.
The MDC claims that police fired live ammunition or bullets at Nelson Chamisa, the party president, and other party activists in Marondera yesterday while they were planting trees at a local clinic. But police claim that they only used tear gas to disperse the MDC activists who were, according to them, attending what is believed to be an illegal gathering.
Police have been slowly closing political space for the MDC in what the party views as an attempt to create a one-party state in Zimbabwe. The party says the government is using state security agents to clamp down on the MDC while using the newly crafted Maintenance of Peace and Order Act to enhance its grip on power.
Meanwhile, there are indications that all is not well in the ruling party following the return of Vice President Constantino Chiwenga, who spent almost 5 months in China receiving treatment. According to some sources and some independent political commentators, there appears to be blood between President Emmerson Mnangagwa and Chiwenga. But the ruling party has dismissed such reports as, quote-unquote, wishful thinking.
Former Information Minister Jonathan Moyo told the Independent Day newspaper that the ruling party is almost collapsing and has been deserted by the Zimbabwe Defence Force, which toppled the late former President Robert Mugabe in a de facto military coup.
So, join in the show right now and tell us what you think about the issue or issues that we're discussing tonight. Don't forget that we are live streaming. Once again, please go to our Facebook platforms, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7, and join in the conversation.
And you can also phone us on this number, 01-202-619-2077, and we'll call you back. Yes, we're going to have a little bit of a corner. Endaweni zonke ke zomhlaba ezijeneyo. Ye, asikhulumeni ke namhla ke ngodaba lolu olokuthi ke kukhanya ngazani kwele Zimbabwe kulobuzima obunye obumangalisayo. Siyabona ke umnumzana Nelson Chamisa uthi amapolisa azame ukuthi amdubule izolo. Khonapho ke bebehlanyela izihlahla emarondela uthi sibukhanya ngazani bakukhuthwe izinhlamvu. Kodwa ke amapolisa bathi baphose intutu ehijayo lokuthiwa yi-tear gas ukuthi baxotshe abantu kade besedumbodumbo clinic laba kade behlanganyela khona izihlahla kuthi bathi ke lokhu kade kungekho emthethweni ukuthi bayihlangana benze khonokho. Siyabona ukuthi sokule maviki ambalwa kumbe ngathi kule viki eyodwa kusanda ukuthi kugongodwe abantu phandle kwehofisi ye-MDC Harare ababelalele uJamisa ekhuluma ngokuthi isimo somnotho sibe njani kwele Zimbabwe. So ke siyabona njalo owaye kuhulumende uProfessor Jonathan Moyo yakhuluma layo uthi kukhanya ngazani kuzima eZimbabwe umnanga kwa lo Chiwenga kungana basadlelani kangako. So ke ukuthi kunenge okuveza ukuthi ibandla leZANU-PF ngani selifuna ukudilika njalo lokuthi ibutho iZimbabwe Defence Force kungani isisukile kubandla leZANU-PF. So ke sifuna ukuzwa ngani ukuthi nithini ngakho konke khonokho esikhuluma ngakho. Sifisa ukuthi ningene sibule ngobuningi benu ukwenza ukuthi sixoxeni sizwane ukuthi sixoxa siyangaphi. Mavela sikunjalo.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu nhasi tichange tiri kutarisa isu zviri kuitika munyika nyanya munyaya dzezvematongerwo enyika apo takaona bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa nezuro vachichema-chema vachiti ivo mutungamiri wavo vaNelson Chamisa vakaridzirwa kana kuti vakaridzirwa pfuti kwapavanga vari kumarondera uko vanga vari kuita ivo chirongwa chekudyara miti. Ukuwa mapurisa achiti kwete havana kuridza futi asi vakange ivo vaputisa iye inonzi tear gas. Uyezve vaida kuti vadzivirire vanhu vanga vaungana pachiitiko ichi sezvo vanga vasina mvumo. Saka ndozvimwe zvatiri kutarisa kuti zvinoreve izvi. Izvi zvinoreva here kuti munyika hamuchabvumidzwa mapato anopikisa kuti aite mabasa awo akatambarara kana kuti zvinorevei. Takaona munguva yapfuura zvakare pamahofisi ebato iroro reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa pachiitika zvakare mhirizhonga. Tikaona isu madzimai vakomana nevanasikana vanga varipo vakamirira kuti vateerere hurukuro yanga ichaitwa navaNelson Chamisa, vamwe vachirohwa, vamwe vachityorwa makumbo nezvimwewo. Regai timboona zvakaitika panguva iyoyi. Apo takaona isu mapurisa achirova mumwe mudzimai akange ari achida kuteerera vaNelson Chamisa vachitaura.
I was putting on this jacket. It is it came and attacked me. Right there, the robot.
For which publication do you work for?
I'm a freelance.
Okay. Yeah. What's your name?
Henry Chimbi.
Henry Chimbi.
They just attacked me, but it appears as though they know me. It is they just came.
Apo tanga tiri kunzwa isu mutori wenhau anga ari kutaura pachiitiko ichi achiti iye akange arohwa zvakaipisisa, uyezve amai vanga vakagara pasi avo vakanga vachikoka gumbo. Regai tiende zvakare kune mumwe mudzimai akanzura webato iroro reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vachitaura ivo zvakaitika musi uyu, uyezve kukuvara kwavakaita mumusoro.
Takanga tichitaenda kuHarvard tichida kuita meeting na president yavaida ngu adresa vachitori panze. Saka patakasvika vazvanzu nemapurisa papatone vanhu kudhara vatanzu nemapurisa ibvai ipapo mainge ipana. Pandatiko muri kutidzingira izvi kanzi tapuwa authority, ndobva ndati mapuwa authority nani, ndobva varamba akanyarara mupurisa wewo. Saka pakauya president Chamisa vachida vakasopinda vakavavhurira barikedhi yavakanga vakaita, ndobva vavavhurira. Saka isu takabhatateera mumashure tichiti president vapfuura, regerai tinopinda tipinde muofisi medu muHarvest. Ndo patakati vachitiregedza tichipinda pakati paya, ndobva vatimaunta mapurisa ese, ndo pavakatanga kutirova ipapo. Tinorwadzika nazvo zvikuru zvakanyanyisa, nekuti munyika medu munoma muna demokirasi. Ukaona munhu achimupurisa achinzi arove munhu mumusoro, havana imwe pati yavairova, vaida kurova musoro. Hakuna mupurisa anotrainwa kunzi arove musoro, because vamwe vacho vakatopfeka mawhite tekis kuratidza kuti havatomboziya. They were sent kutoenda munorova vanhu chete, because mupurisa akatrainwa arove munhu mumusoro.
Apo tanga tiri kutaura isu naamai muzvare Tracy Chagare Sango, vanova ivo kanzura weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa wekuumbare Ward 3. Saka ndozvimwe zvanga zviri kuitika munyaya iyoyi yemhirizhonga. Zvatiri kuda kuti tizive kuti isu zvinorevei. Zvinoreva here kuti munyika mapato anopikisa haachakwanisa iwo kuita mabasa awo akasununguka? Ndozvatiri kukurukura iye nhasi. Saka pindai muchirongwa kana muchida kuti tikufonere tipei namba dzenyu, makaisa zvakare macode numbers enyu kuti zvitiitire nyore mukutaura nemi.
Yeah, marvelous. We also have Dr. Nkululeko Sibanda, the presidential MTC spokesperson. You know, we talked to him before coming to this show, so let's hear what he's saying about what happened in Marondera.
As we got to the clinic, which was our second stop, barely started when the police started firing live ammunition and rubber bullets and tear gas at the crowd and at the president.
What makes you sure that, you know, these were the police and not the army or any other person?
Well, to us, it really, it's neither here nor there, whether it's the police nor the army. We know that they're getting the final authority from ZANU-PF and from Mr. Mnangagwa himself. And that is the crisis. It doesn't matter who's got the gun. The question is that somebody has given the instruction to shoot. And these people who were in police uniform shot at us. And after they started retreating, we followed them, and we are positive that they went into a police camp. But we're doing on that. There is a very thin line between the police and the military these days. It looks as though they just move between those departments as another wants them to.
Did you make any police report?
We have no point or reason to make any police report against the police. In this country, that is not fathomable.
That is Dr. Nkululeko Sibanda, MTC presidential spokesperson. He was speaking to us from Washington, from Harare. So I guess we have got our first guest right now, in which we are discussing this issue. And I guess we've got Dr. Nkululeko Sibanda as well. Dr. Sibanda, welcome to the program.
Thank you for having me. Good evening.
Good evening, sir. So tell us a bit about, you know, what actually transpired in Marondera, and just in brief, 1 minute, and then we'll go into other issues.
Well, look, what happened in Marondera is that we were attacked by state agents masquerading as police officers. We've established as of today that the police officer who was in fact firing live ammunition would be Inspector Jokonya, and I think that we just want to make sure that we've got the identity correct, and that in that case we can just file his name and wait for him to one day explain why he was firing live ammunition at a crowd of people who were simply planting trees. I mean, the fact that we now have a name is certainly very comforting in the sense that then we may in fact have answers for this question.
Aha, vasibanda mukati tsananguriro kuti zvii zvakaitika kumarondera nezuru.
Zvakaitika nezvekuti pana mapurisa akauya, vanhu vanga vakapfeka mauniform emapurisa, vakati vachingodzika motikari vakatanga kupfuura vanhu vachishandisa mabara, vakakwanda zvematie gas vakazoshandisa anonzi aya marabber bullets. Mapurisa aya haana kumbobvira ataura nesu kana kutibudza kuti chii chavaida. Naizvozvo tinoda kuti tinyatsozivisisa kuti vakazviitirei zvavaita. Saka musoro wezuva rese nhasi tavhera vakomana vedu veintelligence vachiedza kutsvaka kuti ko vacho ivo vakauya vaiva mapurisa here kana kuti vaiva vanani. Tava nechokwadi kuti vanhu ava vakabva nekupolice station uye pakati pavo paiva nemapurisa anoinkluda police inspector anga mevanhu ivavo, anova ndiye aiva aishandisa puti yaiva yaibudisa mabasa.
Munoona kunge izvi zvinorevei tichitarira kuti nguva yapfuura takaona mapurisa zvakare vachirova vamwe vatsigiri venyu pamuzinda wenyu weMorgan Tsvangirai House muHarare. Zvinorevei kubato renyu reMDC?
Zvinoreva chinhu chimwe chete, kuti pane zviri kurongwa nezanu zvekuti havakuda kuti Zimbabwe ichiita rimwe bato rezvematengerwo enyika. Vava kuda kuti vaite one party state. Tinoti isu izvozvo hazvise zvakaita, vachatadza. Vanofanirwa kuziva kuti vachiri kushanda naMugabe. Paya makore mazhinji apera aya vakazviedza zvikaramba. Handizive kuti vanofunga kuti gore rino zvichaita here. Vakapedza kuuraya vanhu kusvika 20,000 vachida kuenda kuita one party state yavo ikaramba kuita, hapene kuti vakuda kudzokera ikoko kuti zviite sei.
Ivo mapurisa vachitaura nenhepfenyuro yeStudio 7 vari kuti ivo vakange vari kuda kuputisa yatingati yetie gasi kana kuti uchi hutsi hunokachidza. Pane hutsi here wamakaona ipapa kana zvakafamba sei?
Vakakanda hutsi chaizvo hunonzi tie gasi nechirungu, uyezve vakashandisa mabara erabha anonzi marabber bullets. Vakazoshandisa mabara anotouraya chayo esimbaya. Tinoziva kuti vakazoshandisa zvese izvi sei. Ndinoziva nekuti tine vanhu vakakuvadzwa nemabara anonzi marabber bullets, tikaona kuti kukuvara uku ndiwe rabber bullets. Kuti vakakanda tie gasi, takaona katie gasi ichisimuka, imwe yakatorova mumwe munhu wanga ari padhuze nezvo ipapo. Kuti tinoziva sei kuti vakashandisa mabara atinoti live ammunition. Live ammunition yaindorova kumadziro ko. Painosvika ichirova kumadziro kunoita chimoto, kunoita kaspark, nenyaya yekuti isimbi kaiya. ndo mazivira atinoita iwayo kuti vakashandisa zvombo zvakaita seizvozvo. Tinoziva zve kuti vanga vaine AK-47 very big rifles nekuti vanga vaine imbwa dzinototyisa chaizvo, vanga vauya kuzoita hondo vanhava. Asi vakawana kuti vana veMDC vanga vasingade zvehondo, vaida zvekunyarara. Takango vasiya vachipengereka nezvavanga vachiita izvozvo.
Pane vakakuvara here apo?
Sala.
Pane vakakuvara here pachiitiko chenyu?
Varipo vakakuvara, takaita vanhu panguva iyoyo tichitiza ipapo tichigadzira tione kuti hapana kuzopfurwa kwevanhu. Pane vatakanhonga vana, vatakakumbira kuti tazosvika kumahofisi kwedu tikakumbira kuti meya wemarondera agovatarisa waona kuti varobatsirwa kumahospitals ikoko kumaclinics avo. Saka hatina nenguva yatakazobva tatisati taverenga kuti vamwe vaiko here vamwe vakazonhongwa kubva ikoko kuclinic. Ndaudzwa nhasi kuti pane vamwe vakatopinda muclinic imomo straight away.
Aiwa, tinotenda Kibs.
Yes, tole vambe konapo usipanda ziyabuya kuwe sestate umama sekumwe lapa kutuwa ngusera moyo. Mamoyo, kunjani mamu? Halo, Sera Moyo, sakubona? I'm told the phone is cut. So, uti spikele kubabu Spanda. So, Baba Spanda, wena wakubona kwako kono kwenziwa kama polisa, gambe, so kubuyela lukana kutala kwa kutuwa i one party state yini, kwa kufunwa mwae mwanga meli umoyi, uropa tumkabe.
Ngangisiza kahle ngibone ngani mina kusegcekeni kuZulu weZimbabwe ukuthi izenzo zikamnumzana uMnangagwa zazehlukanga kangako kulezenzo zikaMgabe. Kuye kwaba khona umlaleli obekhona ku khonapha ku Studio 7 emini othena umahluko nje khona ukuthi uMgabe ubevulala abantu.
Ifoni yako zikeleza. Yeah, ifoni yako ikelezile vichana. Sicela uphinde kono kungahambi. Ungahamba. Yeah, phinda kancane. Yeah, kungani ucingo luka Spanda kumbe ungene endaweni enjani? Sizabuya kuwe Spanda ngamafichane kona ngapho lapho khona xa usizwa. So what you are saying is that it seems as if the only difference between Mugabe and Mr. Mnangagwa is that people were being abducted at night during the Mugabe era, but now they're just being tormented
in daylight
every day, in morning, afternoon, and at night.
Yeah. I wate gaitimbo chingamidza vari pano pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Tinokutendai izwa nezwa munouya pano muchinyora mafungiro enyu. Mazemani moyo ari kuti I'm watching you, I'm here in Zvishavane. Tipei number timbofona tinzwe kuti kwakadii kuzvishavane. Top fan yedu tapiwa manokora kuti I'm watching you from Johannesburg ku South Africa. Ndobva vatipa number dzavo matinotenda mabva matipa ne code number yenyu. Simba rachembofana hanzi ko kana zvinhu zvakanaka ndege dzarambidzirwei kufamba nhasi. Hanzi China, hanzi manenji achifambisi asi chinosvika chete. Saka Gibbs, there is someone who's asking here that if things are okay, why is it that no planes were flying out of Harare today? So
there was a no-fly zone, eh?
Apparently from what our listener here is saying. So we will look back and see and then come back and advise you accordingly. Samson Tapera Makuwaza, I'm watching you from Gaborone in Botswana. John Banda avatipa number zake vakaisa code number zavo tinotenda. Tabitha Manyoni top fan yedu aisa number zake ne code. Thank you so much. Kudzai Mhlanga hanzi maswera seiko. Sisimavi panorwadza ipapo. Here Mr. Banda is back.
Yes, Banda phone yako ingani kutekile sibili. So besikhuluma ngokuthi kambe sokubuyela yini kulokana kwakufunwa umoyi uRobert Mugabe Mgabe kutwa one party state.
Umbone ngani kuzanywa lokho kodwa kungani bafuna kwehluka nembijala ngendaba yokuthi nxa sikhangela kahle kahle izenzo zalo uhulumende ezokuthi bayaqhamba bafuna ukuphinda ngokuqhamba amanga kumbe singathi ngokungakhuluma iqiniso besithi bona bayenze ukuthi babuya bazotshaya abantu babulala abantu bethe sisuka baphana bathi asitshayanga abantu thina. Mtani ukwenza wabo lokhu kutshengisa ukuthi bafuna ukwenza lokho okuthiwa yi-competitive dictatorship or competitive authoritarianism. Bayakwazi ukuthi i-one party state ngeke kuphumelele iyavele isolwe nguZulukazi. So bafuna ukwenza ukuthi benze ngani kulokho kune-opposition kodwa bengayivumela ukuthi isebenze elizweni khonoko kwenza ukuthi kukhanye ngani bavumele competition kodwa kumbe ukuncintisana kodwa bengakuvumeli ngendlela yenza ukuthi umncintisano wakhona ube ngomuhle. So kabasoze basukume ngelinyanga bathi hayi EMDC kayisavunyelwa ukuba khona elizweni kodwa baza kwenza khona lokho abakwenzayo ukuthi EMDC kayivunyelwa ukwenza imihlangano kumbe bathathe ney'mpahla ze-MDC khonokho abazama ukwenza besebenzisa ama-court kubayenza ukuthi kube lokulwisana kwe-MDC khonokho abakwenzayo besebenzisa unkosikazi Thokozani Gupe lama-court.
Ye, siyakuzwa kakhulu, sicela ubambe khonapho silo muntu ecingweni.
Hello, caller. Hello, caller. And this is the caller that reported.
Would you like to make a call?
Yeah, I'm of course that caller. I'm not super sorry.
I think caller. Shwafashwafashwakuna nganga murwerachi da srega. Iti chinga mizu jeduwa ripano taka mirza kutora caller. Tapezi sirapana kuzaim sanga. Tintifone rei Gabriel Rwazi Science. I'm watching you from Durban. Please call me. Nduva raisa number. Zabo ipo panapa. Franco Maposa. Please call me Studio 7. Crew and ni Franco Maposa talent muchemwa sitete muri seiko nyasha aruti call me ndo vaisa number zaka mino si Gibbs plus 33 ndeye kupi
hey utiritilo yasho
it will be interesting but itcheza kukufonera hii mudzi nyasha talent muchemwa anzi Zano PF ndo basa rekuda kuuraya chete tenge tine ve Zano PF pana panditi Gibbs takava milia Jane Mukwereza aruti I'm following you Robert Chaka Katsande anzi please and ifone Mose ya shukwita tipei namba makaisa shakari makode namba zenyu tigo kufonirai mupinde mchirongwa
ye uasa malinga uti nkala li mfonile kuna manje ngise Botswana kuzo buya losi kumbuzo moyo uti hai ngise ngwene South Africa ngibugele ngise Johannesburg mfonile anu pela slobo zami upo ngani talent mabula la uti ngibugele ngise South Africa nazi nombolo zami utile waziti buku kuna poke ebandla kuzo buya ki uskumbuzo mlalazi utibandla lika chamisa lituwa nguba lolaga ole tusayo God help Zimbabwe unesisa tube uti chono njani basagazi sione kakeke nesisa singazi wena lapo kona kona ngapo uprecious nyembezi masugu uti chono njani msagazi wene tube kona ngapo sisonke lati silalele siyabonga kulu kubu ligini loke ringe nayo kuthelo lo el mategela la uti tube njani kona msagazi wene Asika chafuwe, lyo Robert Spanda, uti ya, kunzi makakulu, nyumugele lami ngise Tembisa, kuna pake kule South Africa. Kuzo buya, usakile liline, la uti, nkona tube, umpande ya matota, matema, uti lami ya pila, nkona pasibili, kubuye njalo lo Tezel tube, uti la ukona. So Tezel, singa zutu, kuna pe USA, kumbe, wenye ndao. Kuzo buya, Robert Spanda, uti, good evening, Studio 7, how are you, the two of you? Siyawa wangakulu ke, ikonapo ke Robert singazike kumbe kutaka kulo muntu ecingweni mavlas
rikaitende kune mtu Tabitha sister Tabitha makadiko
munje muri seiko
aiwati riwadita uraitsinzwe
anyina munzi nori tanga nekukurudzira munangagwa first
taurayitsinzwe taurayita katerera
Nina angu batu unamunangago gana chindi imbu wakana watu wangu wawo wano tigira wawo chindi imbu ndi chukuti gai wambo siya anani kufa mbo chiti kwese kwa enda MDC wachitira wachiruora asisi zunu waka njika isu wabari kuitesu esu nesu wanu wari kutambura mnika batu wabari business mbo chiruwa wani MDC anachamisa wacho nwango wanutewe rachamisa wachungu fambo wachiru asisi zunu waka njika gai wambo siya nanazo first wambo tanga wawaka njika first wawo gadro zunu shirikunieta mnika mno mnika ni zunu shaka wanda shirikunieta spirit jini zunu 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 tanga watari sikana wachu zeta zuku zorwa shoko ya mashure bati taga zilisa zunu shiriku Kutda uzungumza mnyeti, nakuti a zinjakwa na uzungumza bati, wamnyo gari ngoengo rangbaka tasa seropa na chamis, seropa na chamis, asisulizo shindawa kwenye kaja wakuita muaruma, asito mofad, nungo yoma prinsa juante zinziyoche, kuti nikamu makaoma, kuna mkuu nungo gari tena, akuna mushika shikoka tongo, nungo prinsa katemira, ande mzungumza tindi, kana mchira to pina mukozi wangu munoto badira mara kuna mpurisa anopina mukomba sino badira mara ivanototo kuvana kuchocha kuvavenga singaiti vari kutozvidzi especially kwanogara kwanotozvidzi kuti kune ma police station 3 ari kuno kwanotozvidzi vanotozviziva vanotozvidzi pina masino badira but iyo mamunonga kunonga kurudzira kuti dema sema nazvo zvofamba muchirwisana nekuterana nepfuti azvivakenyika zvinano vogadzirisa muzvipatara vogadzirisa mafio vogadzirisa muchikafu izvinhu zvinopfuura ma180 gadzirizi kana vazototanga zvefaiti aiwa tinozoti kana vakarwa ngavarwe ndedzemudanga isu chedu takaguta kwaza pazvi habana zvati zviti kuti vakazototira chamisa chimupfuura nepfuro chishedza imbwa vachitasi isu vamwe tizviri kuti vakei chero vakamuuraya chamisa wacho tinowanei isu ruzhinji tisi tinovato kuti vazave nhasi purezidendi tisu vanhu but ivanoramba chingotenderedzana nemwe munhu nyika ko imoni vanoti vanonamate nga wani imbani zvitonamata every Friday vachiti kune maprayers vanozvitonamata kwese vachitida kumira pana mwari vachimira pane zvinhu zvakaipa kungovawo nemunhu angoriwo netsiti ungosiyana nemumwe munhu pamwe chamisa chanozvipengera yangomusiya ivo varadza ubaba wavo munhu mukuru sereki but vari kuramba kuve munhu mukuru vachifurirana vanhu vevahombe sereki vanoziva life vavaya vakakura kugara but vari kuramba mwana mudiki anodzorwa kana achinge atadza kuti zvauri kuita hazvisiri izvi but havasikukonso seke sichadzorwa nani tonoona baba vacho chiti fambei muchi ruwafambe muchimupfuura nepfuti tichadzorwa nani remangwana redu ingi kuti please tinzwe you vana vedu vashandiwo mwana anga akapedza chipo 2014 haziwe kushanda unotongomutengera panoti pedzi panoti airtime panoti chii but vanhu vakura vachifunga kungorova vana pese patongochiti rekadoka nhasi tinomubatira papi mamwana tinomubatira papi zvizvinotirwadza seri kuti seka vana vachazoshanda rini kana vakuru vachigara vachiriwo vanodai
aiwa mashoko akanaka chaizvo tinokutendai sisitabetsa muve nezuva rakanaka
aiwa tinokurwadziwa tete mavhe nezamupiefu
vapinde manyoni vamwe vachera
izvozvi kana ukatokwira kombi mutaoni uri kutotya mapurisa anenge akazara mutaoni ukangokwira mukombi vanobva vauya vachimudzingirira kombi yavonetanga nechanoroverwa mabuilding etaoni saka zimbabwe ichagarika yaakutorwadza nechinhu chinonzi zano asi ndoda kuvaudza chinhu hwani mazvoti vakaramba vachibaroka kuhwina kwacho hapana vacharamba vachingobira because vanhu pavanoonana kana makangopinda mukombi munhu wese ari kungoti izi zano harisaida saka ivo kana vakadzingirirana machamisa ruzhinji ndoruri kunyanyorwadziwa chinonzi rega chiri mumwoyo chimumaoko kwete mumwoyo vanhu vazhinji havachadi zamutire mavhi zviri kuno kumusha vanhu vari kurwadziwa because amunangagwa ndo vakatanga kukwidza kuti zvinhu zvitange kukwira kuti hwani ndeamunangagwa vakatanga kukwidza fuel ndo pakangotanga kukwira zvinhu zvese kusvika nanhasi hazvichagadzirika handi muri kuona vakangoya nekuparadza vakangoya nekuputsa zamupiefu haina chaichatombotaura kana achaaipapo wacho haana chaachatudza because amunangagwa ndo vakatanga nekukwidza zvikanzikana iwo warwadziwa nekukwidzawo kwati kuita mapuraizi dzikisa pfugwa rako zorikwidzawo kana raakudonha munhu mukuru iye aitaura zvinhu zvakadaro pamberi pevanhu tokurwadziwa mufunge hazvina kana kutombonanga
aiwa mashoko makukutu tinokutendai vana manyoni aiwa mabva mauya muri vaviri tinotenda chaizvo musanete dzokai zvakane mangwana tirambe tichikurukura nyaya idzi
silo munye umuntu lapha ke uti anonymous so uti ucele ukuthi singavezi igama lakhe anonymous kunjani ngoba bechimane
hayi ngikhona ngimfana
ye akutshela abantu ukuthi indaba usethuka nxa ukuthi singavezi igama lakho kwini okwethu sayo
leli lizwe lapho sizadlule khona sesiphinduke safana nezinja
sicela ukuthi ukhipha keep ifone
sokuthi abanikazi
yes sicela ukhipha ifone ku speaker phone uyifake endlebeni sizwe ngazani isinika ongani uyifake ku speaker phone ifake endlebeni ba yeah ifake endlebeni
mina
ngani sisathule ukukhamana hayi usukachana anonymous usukachana kakhulu so ndele phone ni baba sicela usondele kakhulu ya khuluma ke
ya kukhanya sesithathule wonke amalungelo baba ukuba ngabantu ndithi so sesiphongukukhangela nje sithi kanti uyenzi abanikazi bedishi and then okunye nje sikunanzelelayo ukuthi kukhanya ngani i-democratic space sivaliwe ezimbabwe sokule one party state ngoba nanku phela ncala laba bama-opposition bethi bale nhlelo zabo emaphiliseni belandi imithetho yonke bayazinjelwa kuyaqukhwa njengezinja ilinje abanikazi belizwe sezidiplayile sokuze kusinika umbuzo kuti kati vele ungave mugaza waye munye umuntu ositarisa nzima kumbe izandla zakhe lezi sezisele sibusa namhlanje sokusishiya sile mcabango enjalo baba kulamanye ama-programs akhona anganasilandile thina njengokwamabhaso nalabo zukulanani ngaba kulamazukustos pesa ngoba khanyela siyagada siye edolobheni bahawule abantu bakamlimo bashona laphana ama-drivers akhona asuka ngo-11 siya kulunch azaye ziphendukela ngama-3 namhlanje sikhuluma nje kobulawayo kwamanye amalobiji bekulama-1 kwela amabhasi kuvele kakulanto nje ekhanya ngani isilandile umbuzo wakuwusithi nakungani sisaba siyesaba ngoba vele
hayi siyakuzwa mfowethu siyabonga kakhulu ke ungadini lokusasa mnumzana sibongele kakhulu
ngiyabonga kakhulu mfowethu
yes so what this gentleman is saying is that you know there is no longer any clear political space for the opposition so he says now Zimbabwe is back into that one party state mantra you know so he says the situation is chaotic sizokuthiwa ke sesilobaba uJoseph Chuma Mr. Chuma is a member of the ruling ZANU-PF party. He used to represent Pelindaba Mpopoma in parliament, and right now he is a central committee member of the ruling party. Welcome to the program, Mr. Chuma.
Good evening. How are you?
We are very fine. So, people are saying there is an unfolding political crisis in Zimbabwe. As they claim that ZANU-PF is attempting to, you know, create a one-party state. What's your take on this?
I will tell you conclusively that that is imaginary. ZANU-PF has not tried to create a one-party state situation in Zimbabwe at all. We all know that our current president, His Excellency Comrade Ibi Mnangagwa, has come up full force with the mantra of re-engagement and with the spirit of Zimbabwe-ness, if I may say so, with a direction to say, let us all create a space for ourselves as Zimbabweans in whatever sphere we are. Hence, you see him engaging almost everybody in England over to try and execute his duties as the president of Zimbabwe. We have seen him go and reach out to churches, to non-governmental organizations, civic society groupings. I remember Ian Bulawayo. He came to state as well. He met different organizations, including one of the most famous ones, the Hosa one, which was led by some, I don't know, a gem or something like that, some of this person. So all that is in the spirit of trying to bring everybody aboard this whole train of trying to facilitate the economy of Zimbabwe and Zimbabwe situation from where we were during our former late president's era to this era that we are at now. But unfortunately, we have other people with different agendas who obviously throw spanners into such good works. So for anyone to think that or even imagine a dream that ZANU-PF or the president himself wants to create a one-party state, to me really is far-fetched and unfair. Because here is a man who's trying to say, let everyone come, let's all put our hands on the back and make this thing work. He's on record even saying that Chamisa himself has a role to play in this new dispensation. He's more than welcome to come in and contribute and let's all build a Zimbabwe that we all want. But like I'm saying, there are people who always pull in other directions, and there are people who know that the normalization of this situation will render them practically useless and thrown into the political dustbin, and therefore they will not allow that kind of situation. So they will always try and derail by any means possible any efforts towards the national reconciliation. It does not really matter where you belong to. You might be an MDC member, ZAPU, Chagas, or whatever. But what we're saying is, let's collectively put Zimbabwe first. And that is done through the spirit of saying, Ubuntu, Umu. Where we are saying, where are we going in Zimbabwe? Where have we gone wrong? Because the solution to all the crises that we have in Zimbabwe here, first and foremost, shall come from within Zimbabwe and from Zimbabwe themselves before we even look outside. We need to help ourselves first. We need to have a thorough paradigm shift from that polarized mindset that we've had. We've always been on the political gear, and it turned out we disengaged that and engaged the developmental gear.
That gear needs
someone to think on the Zimbabwean line, more than political or religious or whatever other line you might want to think from. It becomes then retrogressive to the drive of trying to bring Zimbabwe to where we want it to be.
Thank you, Mr. Chuma. I guess before going to Dr. Nkululeko Sibanda, I think we've got a caller who happened to Moyo. Baba, happened to Moyo, kunjani?
Hi, ngiyaphila kunjani?
Siyaphila kakhulu mfowethu. Yee, ubona njani kwenzakala eZimbabwe?
Ya, lapha zeZanu PF siyehluke, iyayehluleka vele. Kunaba sebenzela abanye ukuthi bona abafuna ukuthi abanye abantu bayenze into enhle. Bona bafuna ukuthi ibona yibo ababusayo kuphela, bafuna ukunyathezela la ukuthi vele bengayenzi ukuthi nizosihambe phambili. Nizohamba phambili kanjani? Izimbabwe ngeke iqhubeke vele iye phambili uma kuye bayenza so.
So manje kumele kwenzweni?
Yena mina ngakho yena ngiyothi ukuthi uma abantu lawo amapolisa namasochetha abethu achaya abantu ezindleleni. Khona manje labo bafanele bahlale phansi bakhulumelane kodwa sethuma amatheya echani khona ngapho usahlaleki vele. Bona basuthe thina sifa ngendlala yabona. Into yokuthi bachaca ukuthi wona ufuna ukwenzani yona izanu PF yena mina ngakakhuluma ukuthi ma sokunje kuthiwani njengoba uyathi ufana lo ukuthi ayenze amalokhu imihlangano yakhe ekhulumela nabasebenzi bakhe kodwa yena ife afuna ukuthi jalulo lapho umsebenzi wakhe uyenza kungela muntu omphazamisayo.
Hayi, siyakuzwa kakhulu, siyabonga kakhulu ke baba Herbert Moyo.
Ngiyabona ukuthi kakhulu ubuhlungu yakazi sithuthele vele ngapha ukuthi hayi nempilo esiphila ngapha eSouth Africa vele hayi mnandi.
Hayi, sikuzwile. Yes, sikuzwile baba, sibongile kakhulu. Ungadini nokusasa,
Ya, hayi, ngiyabonga.
Asibonga kakhulu encwasi ungabe kakhulule kusibanda emabulasi.
Ari ke timboenda kuna vasibanda vasibanda manzwa zvanga zviri kutaura vachuma panyaya yenyaya ye-one party state vachiti ivo hazvisiri izvo zviri kufungwa nezanu PF. Munotii nezvakataura izvi?
Aiwa, tinoti isu muromo hauzi aigwe nerwizi unongoyambuka. Chokwadi ndechekuti toda kuona zvito kana vasingade kuita one party state ngavaite zvinoratidza kuti havasiri izvo zvavari kuda. Nenyaya yekuti mukatarisa mashandiro avo ekuti vari kuti MDC haisi kugona kuita musangano tikangosangana kana kuti vakaona pasvika vachamisa vanhu vanongorohwa vanhu vongopotoita puti zvinhu zvakaita saizvozvo zvinoratidza kuti vanoda kutonga nyika vari voga. Zvinhu zvavanoita zvinova zvinhu zvisina kunaka. Ndanzwa vachuma vachitivo vamunangagwa anova munhu unoda kusanganisa vanhu. Kana muchida kusanganisa vanhu kapasi pano muZimbabwe hamuunze munangagwa munotsvaga munhu. Kamunangagwa unozikamwa kuti unorusarura, unozikanwa kuti unorusha, unozikanwa kuti unouraya, unozi vanhu vakawanda sereke vakafa. Nenyaya yeutungamiri hwake, ane nyaya dzake dzekuDRC, nyaya dzake dzekuti waiva nezvekuita nezvakaitika kuna Chiatswa, une nyaya dzemaelections a2008 ekuti pakafiwa zvikurusa, une nyaya dzake dzemurambatsvina dzaka hadzipere, uye dzese dzake ndedzekuti panoita rufu, vanhu vanopera nekufa. Saka handifunge kuti ndo munhu wamungati uyu unoda kusanganisa vana venyika kuti vaendere mberi. Tavonazve kuti izvezvi vava nemakore maviri uchinzi ndiye unotonga nyika. Chionai kuti kubva pakuurayiwa kwakaita vanhu tasvika pachinhanho chechipiri chekuti chero ikonomi chaivo vari kupunza nepakati hapana chiri kusara chakamira. Reserve Bank yatova bhengi yematsotsi yekuti inenge ichibira vanhu mari dzichiendeswa kunana dzichiendeswa kushamwari dzavo vamunangagwa. Saka ndo pane nyaya inonetsa ipapo kuti hapana chavabata chinobuda chakachena, uye chinogona kuti tikachiita chinodadisa, chinongoita zvese zvinongopunzika kana vamunangagwa vangosvika ipapo.
Maybe tisatatora macallers. Mr. Chuma, please just give us your take in 10 seconds. Tisatatora macallers edu.
Vanhu ndikwanza vachitaura chaizvo asi zvese zvaari kutaura dambudziko riripo ratinaro nevana vezimbabwe tinofarira chaizvo kutaura zvinhu zvokufungidzira ndinoti zvinhu zvine uombo because right now zvava kutaura zvese izvo vamunangagwa vanga vasiri president president tinoaziva tese vangari mushakabvu varobert gabel mugari vamunangagwa panaitama angori minister akazoita vice president manje manje apana 2014 saka unozopomera munhu akadaro mhosva sei zvinongofanana nekundc ikoko mushakabvu vasakira ndovanga vari president webato ravo vachamisa vasati vatombosvika padhuze vakazoiswa padhuze navatsamirai just towards his death asi zvatoziva zviri pachena tinoziva kuti vachamisa vakabvuta chinhu vakachitorera maitokozani kupe tinoziva futi kuti vachamisa vakaramba constitution yavo yemdc kuti inyatoteedzera vakatora chigaro chiya chiya outside the dictature their own constitution and yet they are called a democratic party ndozvatinoziva zviri pachena izvozvo but zvese zvakutaura abati vamunangagwa is just hearsay yet there was somebody who was in the driving seat then why tisingari kublema tisingaublema munhu angari hwindi drive aripo asi kana mota yaidemean ikapita tsaona takuda kublema hwindi toblema hwindi sei iye munhu angachikombera chidrive tichinzwadi ndeuyu azvishandike kudaro but chandikutaura ini ndechekuti ngatidzoka nei tese titsvage nzira inozotibudisa mberi uku haikona kuti isusu toda kuita mapolitical players ari above the law hazviiti uko tiri kupirisa kuti tioda kuteedzera mitemo rule of law asi kana rule of law yacho yauya atera kuiteedzera vanawo maMPs kuparliament mopu yakaenda through parliament andidia and kana tinoziva tese kuti at the end of the day majority rules whether the minority might be right or wrong or whichever way but the majority in that instant rules kana chinhu changa mutemo whether unochiisara kana vachifarira takuteedzera mutemo wacho kai ndiyoka rule of law yacho kaiyo ndiyo constitutionality yacho kaiyoyo manje iwewo kanawo kuzoita udimbi ndoga wokutoti ndakutoita zvinhu zvangu ndega inini zvofamba sei like wezenga taisa nyaya dzemazalensi ari kuitika mapolice budelia ari kuitika most of the time kunotangwa vanhu vachitombonyengeregwa vachimbokumbidzwa and then ivo ndio vanowanzotanga votanga kuchiataka mapurisa aya saka iye nochiona kuti mapurisa aya anenge akabata mazva here at times they are also human they end up making mistakes and errors that they are not supposed to do like I have always said we will not condone brutality from whatever force or from whatever angle but zvino zvino vationgorore kuti zvabva nekupi like I said kuti inini zvino zvino handizive but chandakaona ivideo yekuharvestize vasvanda chaivo vachikumbidza chaizvo na assembly commission yanga iripo paya kuti aiwa wangu daivaudza vanhu vako ava kuti vanogona kupinda mukati ngavapinde kana kwazihara chikumbirai ava vasara panze kuti vaita sei vachiita dispatch vaende kudzimba dzavo havo kuita kuti nini muite carry on nezvamuri kuita mukati ivo vanga vasina kurambidzwa saka dai vavangoita kudaro chete chinhu chavo chaifamba zvakanaka kusina kana mhirizhonga asi ivo nekuda kuti vakuda kuita law unto themselves ndo panozogumisira kwaitika zvinhu zvakadaro izvozvo hatizvikurudzireba asi tinogara tichingoti tarisa where it came from like for example yajanuary yaya muno mubhe wayo
kwakavachuma regai timbokubatai muromo ipapo hello vachuma
vakutochema moo
vachuma regai timbokubatai muromo ipapo timbotora macolors gibs
ye kulo Felix Nkosi yabolova umenziwa ye point kunjani
nephila njani
hayi siyaphila kakhulu menziwa akutho ukuthi wena ulubona njani udaba lolu lokwenzakala kwele Zimbabwe
hayi baba kunzima lento eyenzakala ekhaya lana uyabona abantu bayafisha ukuba bahlale ekhaya kodwa ngesimo esikhona ebenefisa ukuba babuyele ekhaya abantu nabantu abakwanye manje kodwa le nto eyenzakala njengamanje bebecabangela ukuthi kuzoba nono ngesikhathi kungena umnanga wokuphathi ngathi into ziba wese manje uyabona so impilo ekhona vele yona hayi into ziyadula uyabona things cost of living is too high so into okwenzakala ngakhona akunasombululo akukho okungathi kuyashintsha into ziqhubeka zisiba nzima empilweni ngazolo
Ye kuno kuti okunywa abanye abantu abati kungani ibandla lezano PF lifuna ukuthi libuswe lilodwa nje libe lodwa eZimbabwe lokho kuthiwa one party state yenye opposition ilahlelwe kachana awuboni njalo kuhamba njani kona
kusobala kusobala vele ngendlela abantu abathuselwa ngakhona abadala ngakhona ngesikhathi uma batshengisela ngoba namangize ngithi ngiyabheka inkululeko ayikho abantu abakhululekile ngoba uma sikhuluma ngokuthi zelikhululekile sikhuluma ngendaba yokuthi amalungelo abantu ayahlonishwa ma ungavunyelwa ukuthi utshengisele ma kukhona kungakho ukubona kungahambi kahle usuba ngumuntu oshaywayo ngezinye izinto lezi esima sesikhuluma ngendaba yama-elections bese zingenela ngoba yokwethula ilungelo labantu ngoba umuntu ma ukuthi kukhona angatshelisekile le ngakho kufanele ukuba atshengisele ma sengasavunyelwa ukuba atshengisele kusho ukuthi-ke ukuphatha vele khona akusekho ngendlela
hayi siyakuzwa kakhulu
okuyikho kubangela ukubana izijeziso zomnotho ngoba namazwela abheke ilizwe lase-America nalo libheke ukuba abantu baphathwa baphiliswa kanjani
hayi siyakuzwa mfowethu sibonge kakhulu ungadinwa kusasa Felix Menziwa inkosi ibe lawo ba
ngiyabonga baba hayi indlela okungakhona hayi ngathi manje sekuba nzima ukuba uzulu akhona ukuphile ezweni ngoba indlela aphethe ngakhona ayikho kahle baba
hayi siyaba kakhulu-ke singaquma kucingo ye siyabonga kakhulu-ke kodwa-ke besimzwa lapho uyakhuluma uFelix inkosi yabolova Menziwa who's saying that you know the situation
maybe before
is
you go
now,
there there's another
okay,
caller
let me
waiting
just, let me just
let's
finish.
Just take them because the calls are dropping then we'll come back and discuss hello caller Mukoma Morris
Muko
ehe taura yenyu tinzwe tiri kutaura nemi muri kupi
hello
taura itinzwe
ya inzuda utora zviri kuitika munyika hurumende mapikisirano airi kuita nemapato ari kupikisa
taurapa
inini pfungwa dzangu ndinoti hurumende dei aikwanisa kuti igadzirise nyika isiyane nezvekupikisana nemapato nekuti izvi zvakubuda pachena kuti mapurisa ndezano chifu asiri penyika sezvi mapurisa ndiwo anotenderwa kuti aone mutemo munyika uye aone kukwanisa kumirira vanhu but iro ndo ari kutoshungurudza vanhu
saka muri kuti poitwa sei semaonero enyu
apa ini sekuona kwangu ndinoti dai vamunangagwa vaibvuma kutaurirana navachamisa vogara pasi vonasa kutaurirana vari vaviri vonzwanana nekuti vachamisa vari kuti handisi kuramba kuti vawaiti taurirani saka apa manje zviri kuitika apa ngezvekuti ai mapurisa aya ari kushungurudza vanhu asi takuzvitarisisa isusuka kutaura kuti ari kutumwa nehurumende iripo iri kutungamirira Zimbabwe
aiwa mashoko makukutu tinokutendai chaizvo mukoma
zvakanaka
babha imuve nezuva rakanaka what was the caller saying?
Now, before that, Precious Dube is saying, Uchuma, bakiti, ustelling zinto esingazaziyo. Uzobuya ke omehluli zita, Mox utumnanga kwa, and this ZANU-PF government, actually, and this ZANU-PF party, rigged elections, and that's why things are not coming into order. You can rig elections and not the economy. Uzobuya nje ugifti bani, lauti nkona kona pa, baba Dube. Utavisani ngube, lauti everyone, ubuya lapha ebambe ibhethu leZANU-PF ubuyeze sikambela manga so sesidinwe ngakho lokhu then kuzobuya ke umenzi what Felix was saying is that you know people believed that if Mnangagwa came in things were going to be better than under president then president Robert Mugabe so he says people are not allowed to protest in public so what are they supposed to do so now let's cross over to Dr. Nkululeko Sibanda Dr. Sibanda, just briefly, so to sum up here, what's the way forward for Zimbabwe? And is the country going to go the one-party state way?
Look, let us disabuse these guys on the other side. Let us disabuse Mr. Chumar of the terrible affliction. It's like, you know, it's like a pigeon that he has. You know, na wana region kwa. You know, they have a serious affliction. It's epileptic. It's you know, the proportions are difficult to imagine. It boggles the mind. Mm-hmm. They have this belief that the police officers that are sent by ZANU-PF are a law unto themselves. The stupidity of thinking that a police officer can come around into my private space and order me to do certain things is something that belongs to the 10th century. And these people have to somehow wake up out of that era and come and live in our time. Police officers are not law unto themselves. Parliament is not law unto itself. Parliament has to follow the constitution. LOMA is an unconstitutional law because it takes away rights that are guaranteed and given by the constitution. And we cannot allow this stone age mentality to be sent around in our country by people who somehow believe that they've got a story of the fact that a police officer came to my workplace and said that people have to go inside. Those people were standing on the street. If I'm standing on the street, you know what? You have the rights on the streets. It's first come, first serve. You can't come onto the street and say, oh yeah, because I wanted to walk here and you're already on this street, you are infringing on my rights. To hell with that mentality of the first, of the Stone Age era. We have to get into our normal era. If a demonstrator has occupied space on the street first, that demonstrator has that right to do so by constitution and by all means necessary. ZANU-PF cannot try to force our people to believe in this rugged way of thinking. That is, oh yeah, we can come here and decide that now you've got to move so that somebody else can step on the same space you're on the street. That is stupidity, to be honest with you. And we should not allow our country to be run on the basis of such silliness. And it's very painful when you hear people trying to deal with our laws and our society, talking about the matter of people. How do you talk to someone? Honestly, how do we talk to someone who says that he thinks that Mnangagwa is justified to kill people simply because he believes that that Chamisa, President Chamisa, took over power from Kupe? The fact of the matter is that President Chamisa has never carried a gun and forced anybody to support them. President Chamisa is not taking away food from old women and young children so that they support him. It is Mnangagwa who does that. Let us not equate things that are not the same and make sure that they're the same. And Zimbabweans, I'm quite sure, and you've heard all your callers, Zimbabweans are very clear about this issue. They're very clear about this madness that we have in this country. They're very clear about the inability that Mnangagwa represents, the destruction to our country that he is, and he will be judged like that in the future. And people like Shuma must jump out of the ship while they still can.
Thank you, Dr. Brand.
In the very same
Dr. Brand, thank you very much. Mr. Chuma, just a quick reaction to what Dr. Brand is saying. Very brief.
It gives me goosebumps. I mean goosebumps to realize that we have an opposition with leadership with such mentality. Honestly, where are we going to go to as a people? Facts are facts and they are there. You cannot go on the street and want to claim a right, because you must remember that when they went to that street, there were people already conducting their business as normal. And so now they want to come and superimpose their own rights upon other people's rights. That's what I said. It is wrong. The police made it clear that if you go inside Harvey's house, nobody is going to be disturbing you there, because that's your private space. But in the streets, it's a place for everybody, whether ZANU-PF or NDC. Everyone wants to do whatever they want to do. Let them do what they want to do there, not to come and infringe their rights because you think that you've got super rights. No, it can't be like that. So really, leaders must lead by example and show that they are mature enough to handle issues. But with this kind of caliber of leaders there, I can tell you that Zimbabwe is going to go to the dog, definitely. We are not in a correct space right now, yes. But that space can only be corrected if we all have a proper mindset that wants to drive towards the correctness of that kind of space. But now, when we want to be really progressive and see that our rights are more superior than other people's rights, then we're not getting anywhere at all. Nobody condones the killing of anyone, Nobody condones the beating up of anybody. Nobody does that. Any sane person will definitely tell that it is wrong. But what you are saying is, do not keep on pushing your luck. You know, this reminds me of old Ben then when you probably be having a sort of a fight with your, with your missus, and you're like, you transport him. Do you know what you do? Why just go by club, and then you are going to hear the
yes.
people that are going to come out of there. But here's the person who was busy pushing him to do the same thing. So these are the kind of people that we have. Why don't we simply follow the constitution, that's the rule that's there? And if you've got queries and qualms about whatever rule is there,
Thank you, Mr. Chum.
That part is full of lawyers. They should know that before anybody else.
Thank you very much.
The Concord and challenge the laws and things are done properly. But why the laws are there? Let's respect them and follow them. That is what we call the rule of law. That is what we call constitutionalism. Simple and clear.
Thank you.
I worry getting bored. Toram Tereri. Hello, caller.
Yeah, hello, Mukaran.
I worry no further. Tukora na nui yezemurukupi.
For example, so I think that Guna Chamisa, Sulu's not, but my police are Cinema Police among Katarina, you see, Zanki, Shanda, Yakapika, and Bachka, Demo Police. We can post upon Ungana MDC as you commit. We are seeing Zanki, Van Ungana, Otoit, and the Mirishung and the Mirishunga, Chitana, Yare MDC. Panele pakango zvara mapurisa nemapurisa vacho kuti atizvibvende jibei asina kana nehondo ndinoguma dzakupfura saka kuti Zimbabwe zvinda mwari kugone kuenderera mberi nekuti tikatarisa vemakereke vacho havachisiri vakutova masahwira ezanupf yatinoziva kuti vanhu vakapfurwa vakafa rupa rikateuka mazuva apfuura aya asi vemakereke pane kuti vanamatire mvura isinaya vanotoswera vari kustate house vachitaura kuti tinoda kuti tinamatire nyika nyika pairi iko zvino izvi iri panguva yakaoma ende kana pasina kuchengetedza kodzero dzevanopikisha havangagoni kuti vachengetedze kodzero dzevana vezimbabwe nekuti vanopikisha vatorivo vana vezimbabwe ende hazvigoni kuti vataure mashoko ekuti MDC inotengesa nyika iyo tichiona kuti MDC inotungamirirwa naJamisa mwana wemuzimbabwe vana biti vana vemuzimbabwe vachinobva vachitaura mashoko ekuti vacriticisa kuti vari kuda kutengesa nyika vari kuda kuita sei zvinoitika zviya zviya zvinoratidza kuti tichiri kure nekubuda muutongi hweujiniro.
Aiwa, mashoko makukutu, tunokutenda hii ndimi mavakola wedu wakupedzisira muve nezuva rakanaka.
Kana nini muendera mberi uchitipa nhau dzechokwadi.
Aiwa, ndo basa redu, tosangana zvakare mangwana, dzokai pachirongwa, tionesane.
Tinotenda, mwana nezuva rakanaka.
Aiwa, thank you so much. Kola, maybe regaitende kunava banda, mukupedzisira your last word. Time is not on our side. Unfortunately, we don't have extra time, so just give us your last word.
Look, I think that I implore people in ZANU-PF, I implore Mr. Chuma to imagine. Just imagine yourself one day facing armed men with dogs, with every type of gun, look at death in the eye, and then turn away and start talking the way you're talking. Mnangagwa is not a god. Kana ari mwari kuzano, asi mwari kwese kwese, and we will not allow. Murugungwa. We will not allow that this country to be ruled by people that make themselves into God and want to know. My police are not God either. Alauye wa shizu tu dazu kita karandaga mira murodi. Ndisi naku para, mosa anda para. So let's get that out of your head. Exercise yourself of that. My police have no right to tell me what they want if it's outside the law. We will disabuse you of that as we are going forward. Rambai zinyu mchifunga zwa matigarewe gosti ya mnotewera pa internet. But it's not going to happen.
Zimbabwe is coming anew.
Thank you so much, Dr. Spanda. 10 seconds, Mr. Chuma. 10 seconds, exactly.
It will be difficult for me to imagine that because I'll always be a law-abiding citizen. Whatever the law says, I shall follow to the latter. That is why you see
Zambia's
only having meetings because we follow the law.
Thank you, Mr.
Joe. We are going to have this kind of problem that we have right now. When we began, MPC used to have demonstrations in everything.
Yeah, thank you, Mr. Chuma. Time is out. Sorry. Sorry, Mr. Chuma. We have to leave it there. We thank our guest this evening, Dr. Nkululeko Spanda, MTC presidential spokesperson, and Mr. Joseph Chuma, ZANU-PF Central Committee member. Goodbye. This is Kip Stewart.
I'm Marvelous Mklanganya, who is saying, please join me tomorrow on Let's Talk Ngati Kurukurei as we go on and discuss the issues that are affecting the country. And we'd also like to thank all those that were streaming with us on our VOA Shona Facebook page. Please go ahead and share the feed so those that were not here today can also watch. Have a good day.